Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wesvondo zvita 10, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirikuitika ndechekuti tasambudziwa tichabata namachicha akawanda kudai tichiita chinhu chimwe chete, but vakuru vedu kuvonga vakatiitira zvinhu kuti tinge tichishanda tipamwe chete. Zvinoratidza unity, kubatana pakati pedu, ende zvinosimbisawo interdenomination yemachicha akasiyana-siyana.
Vechidiki vedzisvondo vobatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji.
Ndakapinda neruzhinji ne14 years kubudikidza nekuti ndaandiri nherera waindichengeta ndovakanga anotsvagira murume. Anotsvagira murume kudaro takagara nemurume mu9 years through marriage chingonetsana. Murume wangu anga ari mukuru, munhu anga ane mwana wake anga akamboita imwe mhuri. Saka tazogara nekufamba kwenguva takagara tiri mukunetsana. Kusvika ndazoita mwana wechitu, ndaita mwana wechitu, murume wangu akasva pakuripa mwana wake, akaita sesi nemwana wake ndisingazivi. Murume wangu ndobva azosunga. Saka shwire yangu ndeyekuti denda wanawo zvokuti ndiite ndichengeta vana wangu.
Studio 7 inoenda kwamurehwa, uko inonzwa nyaya dzinosirisa zvikuru dzinokonzerwa nemhirizhonga inoitika mudzimba. Chikwata cheFC Platinum chokanda zvirauro zvakawanda chichitsvaga vatambi vatsva, sezvo chiri kuda kupinda mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vedzisvondo vari kubatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvinobatwa nekuda kwemvura yakasviba. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanosvika 50 vachibva kumasangano akasiyana-siyana vakafamba vachinhonga marara pamwe nekubvisa tsvina munofamba nemvura kuti isajenge kana kuyeredza tsvina ichienda munzvimbo munotorwa mvura yekunwa nevamwe vanhu, izvo zvinozokonzera kuti varware. Mumwe wechidiki, Memory Godzwa, anonamata neApostolic Faith Mission kana kuti AFM, anoti apinda muchirongwa chekuchenesa nharaunda kuti adzivirire zvirwere muvanhu pamwe nekufa kwezvipuka zvinogara mumvura kana mvura yakasviba.
Tapinda muchirongwa ichi because tida kuseva the community actually, because there are some diseases that can be spread through kusviba kwe the community. Marara chao chao anokonzera kuti akapipiruka akapinda mumvura, mvura yobva yasviba, kana kuti mhuka dziri murwizi dzinokanganiswa nekusviba kunenge kwakaita chimvura.
Mumwe wechidiki, Jonathan Manyere, uyo anonamata neChurch of Faith Ministry mumusha unogara veruzhinji wechikono hono, anoti kuchenesa nharaunda kwevechidiki vedzichechi dzakasiyana vari pamwe chete zvinosimbaradza humwe pakati pemachechi.
Chirikuitika ndechekuti tasambudziwa tichabata namachechi akawanda kudai tichiita chinhu chimwe chete, but vakuru vedu kuvonga vakatiitira zvinhu kuti tinge tichishanda tipamwe chete. Zvinoratidza unity, kubatana pakati pedu, ende zvinosimbisawo interdenomination yemachechi akasiyana-siyana.
Mukuru wechirongwa chekuchenesa nharaunda vaVisita Munangi vanoti vakaona kuti zvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba zvinowanda nekunaya kwemvura.
Takaona kuti kazhinji iki zvinezvi taona kuti inguva yekunaya kwemvura, ende kazhinji zvirwere zvinokonzerwa nekunaya kwemvura zvinowanda kana kuine tsvina. Ndo chanyanya kutisunda kuti tibatane kana kuti tibatsirane nekanzuro yedu yechinhoi kuti tikline guta redu.
Mumwe wevakuru vemubatanidzwa wemachechi, Reverend Andrew Chikomo, vanoti danho rakatorwa nemachechi rinoratidza pachena kuti machechi havatarise pane zvemweya chete, asi kuti vane hanya neutano hwenhengo dzavo.
Zvirwere zvinobva pakunge tsvina inenge yakazara all over. Yaierera yaenda kumasource dzemvura. Kune vamwe vanhu vanonwa mvura kubva mumaboreholes nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Mvura ikasvikopinda imomo ine tsvina. Saka takangofungawo kuti tingangobatsirawo nepadiki patinogona kuti tibvise tsvina iyoyo.
Vamunangi vanoti chirongwa chekuchenesa nharaunda mutoro wevanhu vose, nekudaro vachakoka vemamwe masangano asiri emachechi pamwe nevana vechikoro kuti vadyare pfungwa yekuita hanya nekusviba kwenharaunda. Vachikomo vanoti vachatanga kuisa pekurasira marara munzvimbo dzakawanda kuti munhu asafambe akabata marara kwenguva yakareba asati asvika pane bhini. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vanhu vakawanda vakaungana nemusi wechishanu pachirongwa chekurangarira mhirizhonga dzinoitika mudzimba pasi pechirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chakaitirwa paSt Martin's Magaya Primary School kwaMurewa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pachirongwa ichi vaFred Ngorima, avo vanoshanda kumahofisi ehurumende kushamba, vakati vari kuedza zvikuru kubatsira vanasikana vakamanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki nekuvaendesa kuchikoro kuitira vaendere mberi nedzidzo yavo. Vakati sangano reRosaria Memorial Trust rakabatsira chaizvo kubhadharira madzimai echidiki aya kuti vadzokere kuchikoro zvokuti pave nevatanhatu vakatopedza dzidzo kumadziwa Teachers College.
Tikuona kuti kubva kuuya kwaita Rosaria Memorial Trust ichishanda neMinistry of Women Affairs and Youth afamba taane zvinhu zvinobatika. Kuuya kwaitawo Rosaria Memorial Trust tatova nevamadzimai akanga apinda muwanano nguva isati yakwana vanosvika vatanhatu, 6 vakwanisa kudzokera kuchikoro. Vakatodzoka vakanyora olevo vakaenda panonzi pamadziwa Teachers College raamaticha. Saka tinoda kutenda Rosaria kuti yasvika takawana ma-re-entry ekudzokera kuchikoro taane madzimai 6 maticha. Isu ndinotenda Rosaria nenyaya yekuti ndiyo imwe yemaorganization anoti tine dambudziko rokuti kana tichipemberera kunyange zuva remwana muduku, vana vaduku vacho vanenge vasipo. Asi ndotenda Rosaria kuti inokwanisa kutora mwana iyeye yomudzidzisa aipo. Isu kushamba taakutoita anonzizvo kana tichikomemoreta maInternational Women's Day, maGirl Child, ma16 Days of Activism, taakuita anonzi maGirls indaba.
Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawanda kudarika mamwe matunhu mukumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kuburikidza nekuroorwa vachiri vadiki. Mumwe wemadzimai echidiki akamanikidzwa kuroorwa aine makore 14. Muzvare Tinotenda Moyo vakaudza vanhu vakaungana pachirongwa ichi zvakaitika muupenyu hwavo pamwe neshuviro yavo.
Ndine mudzimai ane 26 years, ndakapinda marriage ndine 14 years. Kubudikidza nekuti ndanditinherera waindichengeta ndovakanga vanitsvagira murume. Saka anitsvagira murume kudaro takagara nemurume mune marriage tichingonetsana. Murume wangu anga ari mukuru, munhu anga ane mwana wake anga akamboita imwemhuri. Saka tazogara nekufamba kwenguva takagara tiri mukunetsana kusvika ndazoita mwana wechitu. Ndaita mwana wechitu, murume wangu asvika pakurepa mwana wake, akaita sex nemwana wake ndisingazivi pe6 years. Murume wangu ndobva azosungwa, ndobva apewa 20 years pajeri. Saka ikeno ndinongogara ndiri ndeyo. Saka shuviro yangu ndeyekuti dendawanawo zvokuti ndiite ndichengeta vana vangu mabasa emaoko.
Vachitaura pagungano iri, Muzvare Natalie Ruze vakati vakabatwa chibharo vaine makore 14, mukomana wacho akatsvagwa asi haana kuwanikwa. Vanoti vakabatsirwa kuita kosi yekusona neveRosaria Memorial Trust uye vakakurudzira vechidiki kuti vazvibate.
Ndakaabhuswa ndine 17 years ndakuenda form 4 second term. Pandabva ndangodropa chikoro ipapo pakareportwa kesi mukomana wachona akazotsvagwa anga atiza akashayikwa. Saka ndakazobatsirwawo neRosaria Memorial Trust tukuita kosi yekusona. Saka ndongoencourage vamwe vangu kuti vazvibate.
Mumwe mudzimai wechidiki Farisai Nyarambi anoti akarodzwa aine makore 16. Anoti hanzvadzi dzake dzakamudza kuti hadzidzidzise mwanasikana.
Arorwa ndine 16 years. Shure nekunge ana angu vashaya hanzvadzi dzangu dzikati hadzidzidzise mwana musikana. Ndakambarazorwa ndine 16 years. Ndaita mwana wangu ndine 16 years idzodzo. Saka murume wangu akazoshayika ndaane 27 years. Saka mhuri yangu yange iri kuti daindawanawo basa rekuita remaoko kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yandinayo.
Sangano reRosaria Memorial Trust rakaumbwa naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda kubudikidza namai vavo Mutsvakabvu Rosaria Marumisa Dizha, avo vakasiyiswa chikoro vachiri pasi pezera rekuroorwa vakararama upenyu hwairwadza vari mudzimai wechidiki. Amai Gumbo Nzvanda ndivo AU Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages kubudikidza nenyaya dzavari kuita dzokusimudzira madzimai nevanasikana munyaya dzekurodzwa vachiri vadiki. Amai Gumbo Nzvanda vakati vanofara kuti hurumende itsva ine gurukota rinomirira vana vadiki nemadzimai.
Nyaya dzeviolence against women ndedzeurombo huri mumhuri, ndedzekutarisirwa pasi kunoita vanhukadzi, ndedzekushaiswa mukana kwevanasikana. Saka tinenge tichida kukoshesa kuti maresources ave available. Tinoda kukutendai mese mauya. Isu seRosaria Memorial Trust hapana kwatiri kuenda, because isusu hatisi imwe NGO yangobvawo mhene kuti kupi ichizongomhara muno. Isusu tiri vana vemuno.
Sekuru vaamai Gumbo Nzvanda vaPascal Deka vakati Mutsvakabvu amai Rosaria Marumisa Dizha ndivo vekutanga uye vekupedzisira kurodzwa nenzira yakaipa iyi.
Hakusisina kurodza mwana ari mudiki. Pakaitwa mhosho, pakaitwa mhosva. It was an error kuti mai vako iwe muzukuru varodzwe vari chiri mudiki.
Ungano iri rakapindwa nemasangano akasiyana siyana anosimudzira kodzero dzemadzimai kusanganisirawo madzimai akabva kuKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa ndini Kiri Mudzamiri.
Katerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Chikwata che FC Platinum chakanda zvirauro zvakawanda chichitsvaga vatambi vatrase nzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri muCAF Champions League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chinonzi chiri kutaura nemutambi Christian Ekupa, oyo angatikanda zvibodzwa pamadiro kuDynamos nevamwe vatambi vakaita saRaman Kutsanzira weHighlanders, Kwada Amin Wengezi Platinum Stars na Alec Murimba weHwange paine chinangwa chekusimbisa chikwata chavo cheCAF Champions League. Ekupa uyo aitarisirwa kusimuka kuenda kuSouth Africa kunotaurana neBidvest Wits achiri muZimbabwe umo netishanu akatambidzwa mukombe wake wekupe pavatambi 11 chete avo vakaita mashiripiti mumitambo wemuZimbabwe mumwaka wenhabvu wa 2017. FC Platinum eri mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata chavo chemuCup Champions League. Umo vari kutarisirwa kusvika kana kudarika masemifinari emakundano makuru ezvikwata zvenhabvu muAfrica aya. Asi vatsigiri venhabvu munyika vanofunga kuti chikwata ichi hapana kwachinosvika chikasasimbisa matambiro acho, kunyanya kuvatambi vanonwisa zvibodzwa avo vaitatsarika kunyange hazvo vakatora mukombe weleague. Chikwata ichi chakakundwa mukukanda zvibodzwa nechikwata chedynamos icho chakapedza chiri pachinhano chechipiri pamwe chete nengezi platinum stars iyo yakapedza iri pachinhano chechitatu pamwe chete necaps united iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Muteveri wemutambo wenhabvu vapetros mandebvu vanoti fc platinum inofanira kugadzirisa pazvibodzwa apa.
Yakawina zvayo champions, ikawina Kasolaga champions, but kwaya kuda kuchinotamba kuchampions league uko manje mastrikers avo handifungi kuti vanokwanisa kutamba, havana maplayers vanokwanisa kugowesa, havana striking force yavo inenge iri kuleka.
Asi epupa ari kuonekwa semutambi angangopedza chirwere cheFC Platinum ichi mushure mekukanda zvibodzwa 12 makwikwi eKasolaga Premier Soccer League mumwaka uchangopera. Kunyange hazvo Bidvest Bits iri pamberi mukuraura epupa, FC Platinum ingangovatorera mutambi uyu pamuromo sezvo Dynamos iri kuda kumutengesa kuchikwata chinobuditsa mari yakawanda kudarika zvimwe zvikwata. Asi kuvatambi vakaita sakutsanzira naAmin avo vasina kukandirwa chirauro kuSouth Africa, kugona kunenge kudada ingangobudirira sezvo ichikwanisa kubhadhara kutenga vatambi aya zvisina pikiso. FC Platinum yakatotenga kare Libert Chakoroma kubva kungezi Platinum Stars. Chikwata ichi chiri kudzora zvekare vatambi vakaita saKlopas Kapupurika naIshmael Wadi avo vavaive vamboendesa kuDynamos nekuBlauwe City. Anotaura akamirira FC Platinum Muzare Chido Chizondo vanoti vachabuditsa vatambi vavo vemuCup Champions League kana vangopedza kuvaunganidza. FC Platinum inofanira kunyoresa vatambi vayo vemuCup Champions League neve Confederation of African Football musi wa30 zvita usati wadarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sezvo uri musi wesvondo kudai, regai tiende kuna Jonga Kandemiri kuti tinzwe zvaakatirongera nhasi.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Inini
ndinoitwa mufundisi Richard Sabute ndinoshanda ne Forward and Faith yatinoti Zayoja Forward and Faith International. Pari zvino ndiri kuno kunzvimbo ye United Kingdom, nzvimbo inonzi Birmingham. Ndokwandiri pari zvino.
Mufundisi Sabute, tinoona kuti nyika yeZimbabwe iri kupinda munguva yatingati yebindu razvino. Taane mutungamiri wenyika mutsva, mutungamiri wenyika anga ajairwa vamugabe vakabva pachigaro. Muchitarisawo nezviri kuitika izvi, munoonawo sei takarerekerawo kuchitendero?
Mubvunzo wakanaka chose. Chandinoda kutenda Mwari ndechekuti hakuna chinhu chinoitika panyika pano Jehovha vasiri machiri. Saka zviri kuitika muZimbabwe zvinonyanya kufadza nekuda kwokuti isu tinotenda kuti Mwari ari mazviri. Rugare ndo runotsvaga vanhu. Saka zviri kuitika kuZimbabwe iva vari vekudai murugare rwaramba ruchiwanda mumhomho yeZimbabwe neupenyu hwemuZimbabwe. Zvikuru sevanhu tinongonamata, isu sevafundisi tinonamata. Forward and Faith inonyanya kuzivikana zvizvayo, zvinonyanya kuzivikana zvikuru kuti pama 10 days yekutanga kwegore tinonamata nekutsanyika. Tari kutungira nyika iyoyo nemhuri yake nehurumende tinomunamatira. Saka isu tinotenda Mwari kuti change yaitika kuZimbabwe, isu tinotenda kuti Mwari wari involved munyaya dzakadaro.
Tichitarisawo kune dzimwe nyika, mufundisi Sabvute, tinoona panotorwa masimba nemauto panoita kudeuka kweropa, asi izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Taitotaura nevamwe vafundisi hama dzangu tichitokurukura nenyaya yekuti nyika inonzi nyika yaZimbabwe, tikatarira nyika dzose dziri muAfrica zvikuru sei, nyika yeZimbabwe yakaropafadzwa. Ndinotenda kuti sevanhu tajaira kuzvehurumende, zvemapolitics nezvimwe zvakawanda, tine mafungiro edu nemaonero edu, asiri iwo maonero aMwari. Apa ndinenge ndaakurevera pane vhesi yatinowanzokuparidzirana tichitaura nayo inowanikwa iyo kuna bhuku raIsaya. Isaiah chapter number 55 verse 8. Panotipo, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts more than your thoughts. Zvichireva kuti nyika yakaropafadzwa iri pamwoyo waMwari. Pfungwa dzaMwari pamusoro peZimbabwe. Nemanamatiro tanga tichiita chenji yakaitika, isu tinotenda kuti Mwari wari involved, sekutaura kwandamboita. Hakuna kudeuka ropa, isaini yokuti pane zvanga zvakaronga Mwari kare kare pamusoro peZimbabwe. Uye Mwari zviya havafariri kudeuka kweropa. Rinodaro soko raMwari kuti kudeuka kweropa kunoita kuti kunyange mbesa munyika dzisabudi, dzisatombokura. Zvinoita futi kuti nyika iomarare, zvinoita kuti nyika isava nerugare. Saka iyi yandinotaura pamusoro pa this is a miracle zvakaitika muZimbabwe. Saka ini ndotenda kuti Mwari vari involved. Ndi Mwari akaita kuti Zimbabwe iwe zvairi pari zvino nasi.
Tichitarisawo remangwana revana veZimbabwe, maamiriro akaita zvino, munoonawo rakamira sei? Nekuti vazhinji vanenge vakungosiya zvinhu zvese mumaoko aMwari, kuti atozvisiya kuna Mwari nekuti vanga vaneta nemamiriro anga akaita zvinhu muZimbabwe.
Future yeZimbabwe yakanaka. Kana chiri future yeZimbabwe, tinenge tichireva kuti kune nzvimbo dzakati future ingave yeeconomy, future ingave yeeducation, future ingave yezveagriculture, future ingave yekusimuka kweZimbabwe. Zviya ndambotaura kuti isu sevanhu vanhu venyama, tikatarisa pane zvinhu zvenyama tinopotsa. Tikatarisa tine maziso epolitics tinopotsa. Tikatarisa tine maziso efundo education tinopotsa. Tikatarisa nemaziso eagriculture tinopotsa. Zvandambotaura zviya kuti nzira dzaMwari dzakasiyana nenzira dzedu. Ini ndiri kutenda kuti Zimbabwe zvairi Mwari airongera zvakanaka, zvichireva kuti zvaakatirongera zvakanaka zvine zvekuita futi nekuparidzwa kwevhangeri, zvine zvekuita futi nekutaurwa kweumambo hwaMwari. Mumwe mutauri akataura nerimwe gore achiti, kana nyika ine rugare pane zvazviri kureva munyika yemweya, kana nyika mune hondo
munyika imomo mune zvazviri munyika yemuchadenga kana kuti yemumhepo. Apa ndakambotaura zviya ndichiti kune nyika ino physical world yatinorarama isusu kwoya spiritual world. Saka apa ndikutsanangura kuti zviri kuitika muZimbabwe zvine zvekuita nespiritual world, zvichireva kuti tasvitswa palevhel yekuti tichitanga kuparidza kunaka kwaMwari, tichitanga kutaura zveumambo hwaMwari. Dzimwe nyika dzisina umambo ngatichivaudzawo kuti isu takaita sei, uye kuti vasvikewo palevhel yedu yekuti Zimbabwe inoita transition yakaitika iyoyo yakaitwa naMwari ivowo munyika dzavari ikoko zvinogona kugonekawo saizvozvo.
Ishoko rinotendwa zvikuru, mufundisi Sabvute maita basa zvikuru.
Ndinotenda zvikuru vadikani hama nevatereri ikoko. Saka sekutaura kwandamboita kuti ngatichiwa madisciples akanaka, tichiparidza love, tichiparidza reconciliation, tichiparidza kubatana, tichiparidza kuti Mwari ndopaatisvitsa pano. Asi tochivabvunza sekutaura kwandamboita kuya kuti todini Mwari. Sekutaura kwandamboita yanguva yekuparidza vhangeri reruponeso, ranguva rekutaura zveumambo hwaMwari. Mvura yatasvika, inyika shoma dzakasvika, asi Mwari vakazviitira vane chinangwa.
Avo vanga vari Reverend Richard Sabvute vachitaura naJonga Kandemiri vari kuBritain. Buruka mumanzu wababa Charles Charamba uchuya kwa mori uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vechidiki vedzisondo vobatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzavanogara. Studio 7 inoenda kwaMurehwa uko inonzwa nyaya dzinosiririsa zvikuru dzinokonzerwa nemhirizhonga yemudzimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kutiteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Tiziviseyi nekuti udza patsambambozha inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokoneka nemufaro ndini wenyu Rachel Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande.